Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelita Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo. Vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU-PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi, izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU-PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
It's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno ndoo demokrasi yepamusorosoro yakaitaura inonzidizenocrasy kuti vagari vane simba vatora simba ndovanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndinhiti. Saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihazvisati zvakapera, zvakatopera kare vanhu vakuziva vatungamiri vavo. Tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwariko kuti nemacity MPs. Saka hai hatidi kukurumidza kufurusa kana kushayisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa nekuti tiri kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana. Asi kumwe kwese uku basa rakapera, takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kuratidza kuti maityo avatorwa. Asi kana muriyope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samba kodhi ikapakurwa. Chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza?
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu, ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndiani nekusapinda. Vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Ndongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU-PF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati bhinya hariudzi hariri zirwi rwuri kuti uyai kuno awende kumapere oita musangano wamapere kuti ndicho chirungu changu chembudzishi ndo mandiri zvichengetera ndo mezvipotora ndo mesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uyaukide muchirungu changu tisati fambe tichidaro takavhara takasunga ndogara zvichara chitisunga wanisunga dazen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhu kumabhishe vabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita tumutwawo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhava vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari maere chete
imakamboona kuti miromo inoita miviri handii muromo ndoumwe njeve ndo dzinoita mbiri maziso ndaita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yodzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuvengi saka ai ichakarongeka isu tine mutauriri yechete ina handitomboizi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndiwo aripo nemuteedzeri wake ndo basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera ekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapirira nemamiriro akaita zvinhu munyika mukatudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ihwo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesaridzo dzemunyika yezimbabwe takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanozivisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho reSADC chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese tichiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba inesi hatizedi ngwena asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshambirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reTCC muzvari Fadzai Mahere vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanhu vamutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Mahere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vamunangagwa vari kutonga nedemo.
Vamunangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana vezimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere uyu ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo navanhu vanosvibisa zita renyika navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvimastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndo vanenge vari kusungwa vatogare pevasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU PF vari kunzi vanongovoregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi saka hakuna usingasungwi munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yekuti vane vachida kutsvaga publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndiwo arwa nomutemo.
Ko munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC?
Zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumba acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nomunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamirira ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiriri wedu ndiani.
Asika vanoti one miwo mubato menyu esarudzo dzacho dzinoitawo mutauro takaona vamwe vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororwa.
Aiwa munhu wose unoda kutonga vanhu wose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzvano PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonike pachidaro munototi mumwe unototsikwa kanyange dai muchitrena kuti mugonotamba neimwe timu muchitotrena muri timu imwe chete.
Vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth Africa.
Apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki, mamwe masangano evechidiki kuBulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pachidziro chechimwe chezvitoro zviri paPomola South Shops mumusha wePomola South muBulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana-siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii. Zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana-siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World. Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAyedu Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi. Vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo. VaPrince Saurombe mugari wemupumula South. VaSaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborova kuchikoro. Vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere.
Inini ndatonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu kubatsire vanhu kwari kuita vakomanavo kuti dambudziko iri ritiperere. Dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vechienda vechinyore midhuri yavo iyoyi zvari kuita isi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa ngasaite kumabhawa kuno chete.
Pride Mjoli ndiye mukuru wesangano Real World anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Key to the City icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti mental health. Pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs tiri kuona madrugs manyuwani every now and then saka it is best kuti titry right now kuti ticreate ma conversations around that as well. Ndo saka tichiita ma mural painting in public spaces kuti acommunicate nema young people edu.
Mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi Mube uyo anotungamira sangano revechidiki Resave a Soul Save a Life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi.
Tine nyaya yokuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yekuroyiwa haisi nyaya yemuti but it's a challenge of depression yekukura uchina chinhu vanhu havana basa so they end up
doing those things.
Kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi, The Yellow World varikushanda nemasangano akasiyana siyana evechidiki vachipindawo muzvikoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riteke shere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzisi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka menyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisi kukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa nase zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chiri chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne 7 days tisina mvura padenda riri kudongorera, zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakabva mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuchitongoti 99% haigoni kurarama isina mvura, bhikozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kukilinwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsinda. Saka zvoreva izvo kuti kushayikwa kwemvura vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvoreva kuti upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorela iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvoreva kuti upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsimi asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sadgara besangano rinomirira vagari mumasvingo vatobasi betu vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari zvine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kanso kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne 7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA sondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja kutorana kwavaka watakaita nawo pachava neshando penenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisina izvozvo, totsvaga imwe source of power yemasola chiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei, nokuti prosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa va George Manyaya vati havakwanisi kutipa divi ravo panyaya iyi vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekambani yavo vekumasvingo kuti vanzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zvichakadaro, mumachoko akabudiswa nebazi rezveutano vanhu 56 kana kuti 56 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro izvo zvasvitsa uhwandu hwevabatwa nedenda iri munyika yose pachiuru negumi nevanomwe kana kuti 1017. Pane vamwe vakabatwa apa pane 10 vari mumusha weGlenview, 10 nevashanu kubudiriro, vatanhatu kudziva rasekwa nevaviri kuWaterfalls muguta riguru reHarare. Vaviri vakabatwa kuChipinge, 10 nemumwe kwaMutare, mumwe chete kuMudzi, pamwe nevapfumba mukuchimani mani. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi munyika, kunyange uhwandu uhu hunogona kunge hwakakura sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafa nechirwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzirira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataurwa kuti vaita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kuboisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvozvo kwese kwatiri kutaura votori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kunyange hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani. Ngochani dzinoti dziri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine rudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusi wesvondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vawirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubhajeti. Musangano weG7 unotanga nhasi, unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 950,000 vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano International Organization for Migration amaifadzai Nyamande Pangeti pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aiwe minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yekufambisa nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post-arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rese ratinoita sesangano reIOM nderekubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemuno. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende, vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga rini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwekubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa, asiwo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiudai vabatsirwa nazvo nesangano renyu uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Fadzai Nyamande Pangeti vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Mutungamiri wenyika ya Mozambique va Felipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa hwekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyemi naMutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda vakuvhi